Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 22/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba votaura nezvekurudziro yekuti vachamisa navamunangagwa vaite nhaurirano. Bato reZANU-PF ratara zuva rekuita sarudzo dzemabi-elections asi vamwe vachinyunyuta nedano revamwe vatori venhau rekukwikwidza musarudzo idzi. Nasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva rekuwanisa vanhu mvura yakachena kana kuti World Water Day. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanoti hapana chakaipa kuti paitwe nhaurirano pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa, asi vakati pane zvinogona kunetsa. Mashoko aya anotevera kurudziro yaIshe Fortune Charumbira yekuti vatungamiri vaviri ava vaite nhaurirano. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vacharamba vaudza Studio 7 kuti nhaurirano pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevatungamiri vemapato anopikisa dzakanaka uye dzagara dzichiitwa pasi pePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD.
Hakuna mutungamiri wenyika, hakuna baba venyika. Zvinova ndizvo zvinoreva utungamiri vanoramba kutaura nechizvarwa chenyika yavanotungamira. Hazvimborina kana chimiro, naizvozvo vamunangagwa havana kumbozera, varamba kutaura navachamisa. Chakaitika ndechekuti vamunangagwa vakaronga mhindu nenzira dzekuti vataure navachamisa dzichibatanidzirana nevamwe vese vanoita zvematongerwo enyika.
Vatiwo
vachamisa vakati aiwa ini handikwani paurongwa ihwohwo, ndotoda dare rangu ndoga, ndopataita kupesana ipapo. Saka kana vachinge vangofunga kuti vauye mune vamwe, vapinde padare, pfungwa dziiswe pamwe chete, handioni paine dambudziko ipapo.
Nyaya yekuti sarudzo dzave pedyo yanziwo navacharamba inogona kupa kuti nhaurirano dzinetse kuita.
Nemamiriro aita kunze neurongwa huripo, tava padyo tsva nokuita sarudzo. Handioni zvichinyanya kubatsira zvayo kuti vanhu vatange kuda kutenga kuda kucheva vakananga nenhaurirano. Isu taatine makore mashanu ese, takangoita mashanu kongonya kutarisana kwe akarambana. Kutati chike iko.
Asipanya ePolad, vachamisa vakagara vataura kuti kutungana kwembudzi. Nezuro vakatiwo kutaurana azvireve kuti vanhu vanofanirwa kuwirirana.
Kutaurana kwakanaka, hapana chakashata, zvanza zvinogezana. Hakuna mutumbi unofamba usina makumbo, makumbo maviri. Haisi ZANU-PF chete, nesiwo Triple C. Zvanza zviviri zvinovaka nyika, achizi zanu PF chete, let people see. Saka mashoko eku wakana, eku umbana, eku sumuzirana, akakosha. Ngati taurane, azira kuti kana nakataurana wano wirirana. Chero mukasawirirana munosvika pakuti honga tina kuwirirana asi mune uona kumwe chete.
Vashamisa vainge vachipindurawo mashoko aishe Fortune Charumbira ekuvakurudzira kuti vaite nhaurirano navamunangagwa kuti nyika isafambe nedivi kunge gakanje. Mukuru wemedia center vari nyanzvi munyadzo dzematongerwe enyika vaNSC Mudzengi vanoti mashoko avacharumbira mashoko ari kutaurwa nevanhu vakawanda munyika.
Zvakataurwa namambo vacharumbira inyaya yakati tekeshere muvanhu vazhinji veZimbabwe. Inogaro buda we kunyange mumapepa nhau. Vanhu vemuZimbabwe tatambura nemamiriro akaita zvinhu kunyanya sei zvine chekuita noufumu hwenyika. Saka vanhu kana vachitarisa vanoona zvakamboitika kumashure panguva yeGNU yeGovernment of National Unity zvinhu zvikaita sekuti zvavanani. Saka vanhu vari kutoona kuti chingatotibetsera inyaya yenhaurirano.
Izvo zvinotsigirwa nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
VaGeorge Charamba havasiwo mubati kana mhondoro kana custodian yenational agenda. Mukomana muduku. Chokwadi ndechekuti kana kuchitaurirwana munyika kutaurirana nekuti tiri maZimbabwe kugadziridza nyika yedu. Nekuti kozvino kana vachitaurirana apa chekutanga kutaurirana nezvekugadziridza maconditions anodiwa kusarudze inge iri jekerere mareform.
Mumwe asiri mugungano rePollard ari mutungamiri webato rinopikisa relid muzvari Linda Masarira vanoti nhaurirano dzemupollard dzinoitwa muchihwande nekudaro dzinogona kunyatsoziva zvakwanisa kuitwa.
Dambudziko riripo nderekuti bazi rePollard harina bazi rinotaura nezvenhau dzavanenge vachiita rakasimba. Saka saizvozvo ini semutungamiriri weLabour Economics and African Democrats handikwanise kupakura zvizere kuti Pollard yakakwanisa here kuzadzikisa donzvo raro kana kuti harina, nekuti ivo zvavanoita hazviko kunze kwenyika kuti vanhu vazive kuti Pollard rakabata basa iri rikazadzikisa izvi. Zvakakosha kuti Pollard imbobudawo pachena kana kunoitawo press conference vachiudzawo zvizvarwa zvemuno muZimbabwe kuti kubva kwatakavambwa takakwanisa kuzadzikisa zvakati nezvakati nezvakati.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vasimba kuchera vanoti nhaurirano dzakanaka sezvo dzichidzikamisa mari uye zvinokwezva vanoda kusima mari munyika.
Ndingati inini chikuru chinoitwa nematalks kuita stabilize currency yedu. Takanangana nedzimwe mari dzekunze kwenyika uye kunoita kuti vanoda kusima mari dzavo munyika muno vange vachikwanisa kusima mari dzavo vaine chivimbo uye nekugutsikana kuti hapana zvinozoitika kumari yavo.
Zimbabwe yave nemakore ichingoita sarudzo nemutauro nekudeuka kweropa zvinonzi nevamwe zvavakupa kuti nyika iite seyakageza negoka munyama. Sarudzo dzegore rino dziri kutarisirwa kuitwa muna nyama vhuvhu. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato reZANU PF musarudzo dzegore rino kana kuti maprimary elections dzichaitwa nemusi wemugovera, kunyange hazvo paakuita mutauro nezvevamwe vatori venhau vari kukwikwidza musarudzo idzi vachinzi vachiri pabasa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Murongi wemisangano muZANU PF vaMike Bima vaudza vatori venhau kuti vachakwikwidza vakamirira bato iri musarudzo dzenyika dziri kutarisirwa gore rino vachasarudzwa muswa 25 Gurume.
President vedu mupati varivo zvemunyori mukuru First Secretary weZANU PF Comrade Dr. E.D. Mnangagwa vakazotivo ngakuchiitwa maprimaries musi we Saturday. Inova Saturday ino kuti maprimary elections aitwe, date redu nerichiti 25 March.
Vabima vati bato ravo ratumira nhume dzepolitibiro kunozivisa kumatunhu akasiyana siyana avo vakabudirira kuti vapinde musarudzo dzemaprimary election idzi. Vaenderawo mberi vachiti bato reZANU-PF rakabvumira nawo kuti avo vakabva kumapata anopikisa vachienda kuZANU-PF vakwikwidze maprimary elections emakanzuru nenhengo dzedare reparamende chete. Vabima vatiwo vakatambira magwaro akawandawo kubva kuvatori venhau kana kuti maCVs asi vakati.
Ndataura kuti kune vamwe mareporters nevamwe vakadaro vandinofunga kuti kana vachinge vakuzokupinda musangano vanenge ndofunga vakuregera mabasa avari kuita, nokuti mabasa atinenge ana atina atiri kutarisa aya mabasa kazhinji anoda full time commitment.
Asi izvi zvashorwa nemumwe wevakafano bata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaFelix Mafa.
Majournalist anofanira kuva neutral kana akuenda kundokondesa ZANU-PF political activity, kureva kuti vakagara vari vanhu veZANU-PF. Saka muchiona kuti zvinhu hazvifambe zvakanaka.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaStanford Nyatsanza vatiwo bato reZANU-PF rava mberi kune mamwe mapato mukugadzirira sarudzo.
Kuona bato reZANU-PF ratotanga kugadzirira sarudzo kuburikidza nekutotanga kuita avo maprimary elections, vatoisa date but tiri kuonawo kuti mapato anopikisa haasati anyatsa kutanga kugadzirira kusarudza macandidates avo achavamirira musarudzo idzodzi.
Asi vatiwo vanokatya madzwa kuti vatori venhau vakanyorera kuratidza chido chekukwikwidza mukutsvaga vamiririri vebato reZANU-PF vachiri pamabasa.
Vanotapa nhau mapublic broadcasters vari kuparticipatawo musarudzo dzeZANU-PF. Zvinokonfirma zvatagara tichingotaura kuti vatapi venhau mapublic broadcasters vakarerekera kudivi reZANU-PF.
Hatina kukwanisa kubata sachigaro vekambani yeZimbabwe Broadcasting Corporation vaJosiah Tai pamwe chete nasachigaro weZimpapers vaTommy Stole kuti tinzwe nezvenyaya yevatori venhau vari kukwikwidza ava. Asi mukuru weZimbabwe National Editors Forum vaNjabulo Ncube vaudza Studio 7 kuti tarisiro yavo ndeyekuti vatori venhau vanoda kukwikwidza vasiye mabasa.
Yaya takaitaura kudhara kuti kana journalist afunga zvokupinda zvepolitics zvema politics penyika vanofanira kusiya newsroom, fana kuresigna basa kuita zvavo zvepolitics yavo.
Vamwe vevari kunzi vari kutarisirwa kukwikwidza mumaprimary ZANU-PF vanosanganisira mutori wenhau wekuZBC vaRichmond Siyakurima navatendai Munengwa uyezve vatatenda Chipungaidze vanoshandira ZANU-PF. Pavatori venhau ava hapana watakwanisa kubata kuti tinzwe divi ravo. Vabima vati vazhinji vakaratidza chido chekumirira bato reZANU-PF vakabudirira vachiti vashoma shoma ndo vakarambidzwa. Mumwewo vakarambirwa ndevakuda kwaShe Damson vachipomerwa mhosva yekuvhiringa vashandi veZimbabwe Electoral Commission avo vaidzidzisa vanhu nezvekunyoresa kuvhota kuEpwef. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaDamson kana kuziva vamwe vasina kubudirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Nasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva rekuwanikwa kwemvura reWorld Water Day, iro rakanangana nekupa dzidziso pamusoro pekukosha kwemvura yakachena nekuraswa zvakanaka kwetsvina. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights racherechedza zuva iri richikumbira hurumende kuti itore matano anooneka nekuchimbidza kuendesa mberi kuwaniswa kwevanhu mvura yekunwa yakachena pamwe nekuraswa zvakanaka kwetsvina. Sangano iri rinoti kubva mugore ra1993 zuva ra22 kurume rinocherechedzwa sezuva rekuwaniswa vanhu mvura pasi rose, uye rinopawo mukana wekupa dzidziso pamwe nekukurudzira kutorwa kwematanho ekurwisana nedambudziko rekushayikwa kwemvura yakachena. Zuva reWorld Water Day rinopawo dzihurumende, vanoona nezvekudzikwa kwemitemo nevamwe vane chekuita nenyaya yemvura mukana wekutora matanho ekupa vanhu kodzero yekuwana mvura yakachena. Uyewo gore rino zviri kuitwa pasi pedingindira rinoti Accelerating the Change to Solve the Water and Sanitation Crisis, zvichireva kuti kuchimbidza kuita shando yekugadzirisa matambudziko emvura yakachena pamwe nekuraswa kwetsvina zvakakodzera. Nyanduri Lenmo Jonasi anova chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica parizvino anoti ari kufara mushure mekupiwa mukana wekuti aratidze unyanzvi hwake kuApollo Comedy Club iri muNew York mwedzi unouya. Jonasi anoti akakurira kuChimanimani akazoenda kuHarare. Anotiwo akakura achizvidzwa nevamwe pamusoro pekuda kuita nyanduri, asi madzisekuru ake akamushingisa izvo zvazomuwanisa mukana wekumira achityora vanhu mbabvu nekuseka munzvimbo ine mukurumbira pasi rose yeApollo iyi. Uye nzvimbo iyi ndo yakatangirawo kuita basa iri vamwe vane mukurumbira pasi rose vakaita saSteve Harvey nevamwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 naJonasi nezvenyaya iyi.
Ndoitawo nezvenyambo zvekusekesa vanhu oro comedian nechirungu. Ndakatangawo pandakapedza high school yangu pandanga ndiri 19 years old muHarare pabooker fair Harare.
Pamakatanga kuita zvenyambo izvi maitambirwa sei nehama neshamwari dzenyu?
Patakatangawo shamwari dzangu dzaitondiseka dzichitoti hapana kwazvinoenda zvekusekesa vanhu zvenyambo izvi. But ndakarerwa nana sekuru vangu, ndo vakatonyatsondikurudzira chaiko kuti ndirambe ndichienda, ndirambe ndichishanda.
Pari zvino tinoona kuti makakokwa imi kunge muri kunzvimbo yeApollo Theatre yemuNew York. Muri kunzwa sei uyezve zvichange zvichiitika rini izvozvi? Zvakakosha sei kwamuri?
Musi wa13 April tichange ndichipefuma paApollo Theatre muNew York muno muAmerica. And Apollo Theatre papfuura nemacomedian mahombe chaivo muindastry yedu iyoyi yecomedy, akaitwa sana Richard Pryor ana Steve Harvey, vakatotangira makariya avo ipapo paApollo Theatre. Saka zvakadai izvi zvinotondikurudzira chaiko chaiko kuti ndirambe ndichitoenda, ndirambe ndichisekesa vanhu. Izvi zvinotondiratidza kuti ndiri munzira yacho chaiko chaiko kuti ndinge ndiri pamusoro apo nemazita makuru muindastry yedu iyoyi. Saka show yedu iriko musi wa13 April, matickets are available pa www.apollotheatre.org.
Muchange muchiita mutambo uyu muinani?
Tichange tichiperforma nemumwe muZimbabwe neshamwari yangu chaiyo anobva ikoko kuHarare, akakurira muMbare anonzi Alfred Kaenga. Tichange tichitaura nyambo dzeChizimbabwe nechaidzo, tichitaura nyaya dzedu dzatakakura tichiita muZimbabwe. Zvese tichange tichitaura ikoko. uyai tiseke.
Uyo angari Nyanduri Lenmo Jonasi anova chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica achitaura naMavelas Mhlanganya huye weStudio 7 ari kuPittsburgh kuPennsylvania muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inoti Russia yauraya vanhuwo zvavo vatatu nendege yemhando yedrone mudunhu reKiev. Zvinonzi drone iyi yakanda bambo pachikoro ikaparadza dzimba dzekudzidzira mbiri neimwewo kamuri. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vati Russia yarwisawo usiku nyika yavo nemadrones akagadzirwa neIran anosvika mazana maviri vakashora zvaitika izvi vachiti mabasa eumhondi. VaZelensky vatiwo kukunda kwemauto avo chete ndiko kunopa kuti munyika mavo muite runyararo pamwe nekuonawo kuti Russia yaomeserwa nezvirango. Nemusi wechipiri, mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakati vanotambira kurudziro yeChina yekuti paitwe nhaurirano dzekupedza hondo, asi vakati Ukraine nevanoitsigira havasi kuda zverunyararo. VaZelensky vanoti hurukuro dzinoitwa chete kana Russia yabuda mumatunhu ose enyika yavo ayakapamba. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vatungamiri vemapato anopikisa muNigeria vanoti vaAtiku Abubakar vebato guru rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP uye veLabour Party vaPeter Obi vaenda kumatare vachigununguna kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzakabirirwa. Nyaya iyi inotarisirwa kutora mwedzi yakawanda iri mumatare. Vari kupikisa vanoti mutungamiri wenyika vaBola Tinubu vebato riri kutonga reAll Progressives Congress kana kuti APC Party vakabirira sarudzo zvemhando yepamusoro-soro. Asi vaTinubu vari kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka uye vari kutarisirwa kutora mhiko musi wa29 Chivabvu kuti vatange kutungamira nyika. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nasachigaro webhodhi resangano rinomirira vanorarama neurema rePolitness Foundation, iro riri kubatsira vanorarama neurema vari muSouth Africa vatarisana nekudzoserwa kumusha mushure mekuguma kushanda kwemagwaro eZimbabwe exemption permits. Vanyoni vanoti pari zvino sangano ravo riri kushanda pamwe chete nemuzinda weZimbabwe muSouth Africa uye sangano reInternational Organization for Migration kana kuti IOM mukunyoresa vari kuzvipira kudzokera kumusha pamwe nekuvawanisa magwaro ekuberekwa neekufambisa. Asi vanoti zvimhingamupinyi zvikuru zvavari kusangana nazvo zviri kusangana nevanorarama neurema kana kuti vakazvipira kudzokera kumusha ndezvekuti vakwanise kuzviraramisa vachizviitira mabasa emaoko sezvo vazhinji vavo vari kurarama nekupema makare muSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Politics Foundation yakatangira kuZimbabwe yakavambwa namuzvare Polite Mbowa nemi vatapera nyoni. Taona kuti tine vanhu vanorarama neurema vanofaririra munyaya dzakawanda zvikuru dzingave dzedevelopment kana dzemadecision making bodies havanyanyokonsaltwa stereki. Saka takaramba boka iroro. Mushure mekunge tichiri vanhu vanogara kuno kunyika yeSouth Africa, tanzwa kuti mapepa anoita kuti vazvizvarwa zveZimbabwe zvibvumirwe kugara muno muSouth Africa zviri pamutemo, mapeni dzaasi kuri nyonywa. Takaona kuti pave nehumanitarian crisis nekuti vamwe vevanhu vedu vane urema vari muno muSouth Africa vazhinji vacho vanorarama nekupema pamarobhoti. Havana makwanisiro avangaite kuenda kumusha, kudzokera kumusha. Havana pekutangira, havana kana mari dzemabhazi chaidzo dzekunzi vakanzi matokudzingwa nachidzokerai, havangakwanisi kuinda. Saka takaona zvakakodzera kuti titsvage rubatsiro rwekuti vanhu tingavabate sei. Ndokubva taregista Politeness Foundation zvakare kuno kuSouth Africa.
Mune mamwe wemasangano amuri kushanda nawo here muurongwa ihwohwu hwekubatsira vanorarama neurema?
Takasangana nesangano rinonzi IOM, International Organization for Migration. Ndokubva tavasvikira kumuofisi wavo ndekutaura navo donzvo redu, vakanzwisisa kuti zveshuwa pane crisis iripo. Vakati aiwa kuti tibatsira isu tine mutemo wekuti maorganizations aya madiki aya anofanira kunge akaita boka raanobatana oshanda pamwe chete. Saka takabva tacreata project inonzi Boots. Boots chireva izvo kuti back to our roots. Takati back to our roots is dignity. Nekuti taiti isusu deportation damage is dignity, asi repatriation restore dignity. Saka takati zviri nani kuti tidzosere vanhu vedu kumusha zvine dignity, zvine chiremerera, vanhu kuti vasungwe vachidzingwa hazvina chiremera. Saka ndo matangira akaita project inonzi Boots, which is back to our roots with dignity.
Tichitarisa iwo urongwa hwekunyoresa vanhu vanoda kuita voluntary kudzokera kumusha, masvika papi?
Programu iyi takaitanga 2022 muna June, patakangonzwa kuti mapermit haasi kuextendwa. Saka takaita set up macoordinators all over South Africa, maprovince ese, ndokutanga kuregista vanhu vanorarama neurema. Vamwe vandakanga nemapemitiwa ezve paari kupera, nevamwe vakanga vasitorina mapemiti zvakare vanonzi undocumented immigrants. Saka takaregesa vanhu kubva gore rapera, tine nhamba yakura chaizvo yaakutosvika kuma200,000 vanhu vari mudhatabhesi redu ratinaro. Saka isusu takaitawo mukana wekusangana neZimbabwe embassy, takaita musangana naDeputy Ambassador I think masvondo maviri matatu apfuura, tikagara pasi tichiongorora tingashandidzana sei, tichivaudza kuti tisave nei nenhamba yevanhu yakadai nemazita avo nekwavanogara. Yakasanganawo nemacoordinators edu vakatatidzana kushanda. Ava vanga vachiita zvekupa vanhu mabirth certificates, vana vakanga vari kuno kuSouth Africa vaya vasina mabirth certificates, nekupa vanhu matraveling documents nekuregista vasina mapassports, vangazode mapassports. Saka tiri kushandidzana nehurumende yedu yeZimbabwe tione kuti ingabatsirana sei kuti vana vadzokere kumusha, vanoda kudzokera kumusha vasingakwanisi kuzvidzosera pachavo.
Avo vanga vari sachigaro webhodhi resangano rinomirira vanorarama neurema rePoliteness Foundation, vatapera nyoni, vari parunare muPretoria, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tiri kuita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvemagwaro eZimbabwe exemption permits ayo ave kusvika kumagumo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465 0318. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanoti nhaurirano nemutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa hadzina kuipa, asi nguva yasvika pedyo, asi hapasina nguva nekuda kwesarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.